Izvi zvabuda pamusangano waitirwa mumusha uyu nhasi mangwanani pakati pevagari nevakuru vemapurisa ebotswana nezimbabwe vapimero ramukurwane navagobhi matanga. Kanzura wemabolwe vadr Makwati vanoti hapana chiri kuitwa nemapurisa ezimbabwe maringe nekupedza umbavhu hwezvipfuyo munzvimbo iyi kunyangazvo nyika mbiri idzi dzakabvumirana kuita izvi pamusangano wechikamu chechitatu wezimbabwe botswana binational commission uyo wakaitirwa kuvictoria falls muna kukadzi wegore rino.
Zimbabwe haisi kubatsirana nesu mukurwa hondo yekupedza kubiwa kwezvipfuyo. Mapurisa nemasoja ebotswana vari kurinda bhodha vega nokuti toona ivo chete vekuzimbabwe vasipo.
Nyika mbiri idzi dzakabvumirana pamusangano wekuti kurwisa kuparwa kwamhosva dzakaita seumbavha kupinda mune imwe nyika pamwe nekuvhima zvisiri pamutemo ndezvimwe zvezvinhu zvinoda kugadziriswa nechimbi chimbi. Varamakurwane vanoti mapurisa ebotswana aita zvese zvakabvumiranwa kusanganisira kuumbwa kwechikwata chiri kubatsirana nemapurisa pamwe chete nemasoja enyika iyi mukurwisana neumbavha pamuganhu wenyika mbiri idzi vachiti chitsvambe chava kuzimbabwe.
Zvese zvamakakumbira kuti hurumende yebotswana iite kuburikidza nebazi rebotswana police service rakazviita kusanganisira kuumbwa kwechikwata chichabatsirana nesu nemasoja mukuchengetedza muganho kuitira kuti umbavha hwezvipfuyo hupere.
Vachitaurawo pamusangano uyu vamatanga vati shuviro yavo kuitawo zviri kuitwa nemapurisa emubotswana asi kushayikwa kwezvikwanisiro ndiko kuri kuvadzosera shure.
Patichangopiwa mari nevebazi redu rezvemari reministry of finance chagadziswa zvese zvakasaririra kumashure kunde hondo iyi.
Vaenderera mberi vachiti mapurisa ezimbabwe achadzika misasa kana kuti mabase camps pamugano nebotswana kuitira kuti varwisane neumbavha hwezvipfuyo huri kuitika.
Chibvumirano chatakaita ndechekuti zvinenge zvaitwa nebotswana nesuwo takafanira kuzviita asi pari zvino tichakaomerwa nekuti hakuna mari.
Asi nyanzvi munyadze mari uye vari mudzidzisi wezveupfumi pachikoro cheGaborone University College of Law and Professional Studies vatatenda cherekete vanoti muromo hauzarirwe nerwizi nokuti hurumende haina mari.
Hurumende yeZimbabwe panguva ino haina haingakwanisi kuti ipe vanhu mabasa nesituation irimo munyika medu.
Tinoziva kuti maini imwe chete pasina kudiwa inokwanisa kuti bhadhare maticha, inokwanisa kuti bhadhare kana manesi. Zvino maindoona sokuti upfumi hwatinahwo munyika hwakagovanwa kudhara, saka hapana painobva kuti bhadhare maticha kana kuti bhadhare manesi.
Bepanaure Herald rinoti pane mamwe mapurisa ezrp aishanda nevaiba mombe zvakapa kuti mutungamiri wenyika vaemarsoni Munangagwa vaombe chikwata chemakurukota chinoongorora nyaya iyi. Mamwe mapurisa akatobviswa kumuganhu wenyika nebotswana. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.